DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3 gunyana September 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi noumwe 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose.
Tarisa maminimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo.
Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama.
Tarisa maminimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo.
Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoshora kusungwa pamwe nokubhadhariswa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezupko.
Asi vanhu vakawanda vanga vasingazvitarisiri kuti kuchaita zvinhu zvakaita sezvatakazoona nekunzwa zvese. Saka takapiwa yambiro yakakura chaizvo kuti kuchange kusina kumira zvakanaka.
Muno muAmerica vanhu vanopfuura 45 vanofa mudutu mpengo aida kumaodzanyemba kwakadziva kumavazuva kweAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi noumwe 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi 50 nevasere 158 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana ane makumi mana nevapfumbamwe 4449. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi 20 nezvishanu nezana rine gumi nevasere 125,118. Vapora vachiita zvikuruzana negumi nezvina zvine zana rine makumi mapfumbamwe nevanomwe 114,197. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave ma2,000,000 ane zviuru 600,000 nemakumi 40 nezvipfumbamwe zvine mazana masere nevashanu 2,649,805. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 1,673,309. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave 1,000,000 ine zviuru 600,000 nemakumi 40 nezvitatu zvine mazana 300 nevapfumbamwe 1,673,309. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano Reconsumer Council of Zimbabwe rinoti muri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru zvina nechimwe zvine mazana maviri nemakumi matatu nemashanu RTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama zvakakwana. Vashandi vakawanda vehurumende vanotambira mari iri pasi pezviuru gumi nezvinomwe 17,000 RTGS. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutulincuve vanoti vanoda kuwedzera vashandi mari asi vachitiwo upfumi hwenyika hwave kugadzikana mitengo yezvinhu haichanyanye kukwira. Vamwe varayiridzi vakatotanga kuratidzira vachiti mari dzavari kutambiriswa ishoma. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Tinga darisa mama sectors akawanda avasati vasvika ipapo. Mashoma ma sectors tiri kuona ari pamusoro pemari iyoyo, kana tingati vanobhadhara tingati above the poverty line. Tabona veku finance sector, tabona ma quasi government entities aga fanana neveku Zimbra. Asi mashoma ma sectors acho anenga chi badara mari inosvika pane mari riri kutaurwa ne Consumer Council of Zimbabwe.
Ko vakawanda varupo hwamari yakaita sei?
Ama sectors akatowanda chaizvo. Tingatarisa ma minimums anenge ari kuma 20,000 RTGS per month. Ndiyo average inenge iripo, vamwe vachiri pasi chaizvo. Asi inotozivikana iri pamutemo minimum wage akatarwa negovernment yange isati yasimuka pa 2,500. Saka tiri kuona masectors akati one day tikandi maemployers akati one day kuti vasvike kuma 5,000, 10,000, 15,000 anenge vari vanodaidza kuti ma cost of living inenge isiri basic salary inotambirwa nemunhu. Zvinoreva kuti haisi mari inoshandiswa pakuzotorwa mapenjeni nezvimwe zvakadaro, kana kuzoshandiswa pakukaruleta materminal benefits kana munhu abuda basa. Ndizvo mari dzokuti dziri padiscretion ya employer.
Munorevei apa vamwe?
Employer anogona kutosimudza paanenge achida kutora mari iyoyo. Nekuti maemployers anenge achiti basic kana kusina chibvumirano kuemployment council kana kusekta, basic inenge iripo ndiyo yekudhara iyoyo 2,500. Saka mari dzinotambirwa nevashandi zvichiri pasi nemari dziri kutaura neConsumer Council of Zimbabwe. Ndo dambudziko ragara riripo kwemakore nemakore.
Izvi zvinorevei takatarisa mushandi?
Zvinotoreva kuti ruzhinji vanhu vari munzara tingati vakawanda tinovadaidza kuti vari mupoverty. Ma wages asarira pasi. Ivo vehurumende vanenge vachiti zvinhu zvastabilize iyo zvino. Asi chokwati nderekuti maprices kubva kwatanga malockdown anongopota achingokwira, asi muhoro yevanhu haisi kukwira. Saka ndiro dambudziko riripo.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rinonzi rakatorwa nemapurisa rekusunga pamwe nokubhadharisa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezupco mari inoita zviuru zviviri zvemadhora pamunhu. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vanoti vanopokana nedano iri zvakanyanya vachiti mapurisa anofanirwa kutanga aona kuti chii chasvitsa padambudziko iri vachiti hapana asingazive kuti Zupko iri kuremerwa. VaGoliath vanotiwo zvakare ikodzero yemunhu kuti ashandise nzira dzaanoda pakuenda rwendo zvichienderana nekuti anenge achimhanya zvakadii, kwete kuti audzirwe namapurisa mabhazi ekukwira. Vanotiwo sangano ravo ratosvitsa nyaya iyi kumagweta avo kuti atange kuongorora danho remapurisa iri. Kusvika pakupera kwezuva nemusi wechitatu, vanhu vanodarika mazana maviri vanonzi vakatinge vasungwa vachibhadhariswa mafaindi aya, uyewo mabhazi anodarika mazana maviri anonzi akange asungwawo nemapurisa achibviswa pamigwagwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe zvizhinji. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na vaGoliath pamusoro penyaya iyi.
Danho ruda kutorwa nemapurisa iri tinopokana naro nekuti ivo vanofanira kutsvaga kuti chaita kuti musoro uteme chii. Takatarisana nekuti Zupko iri kuremerwa uye zvakare zvifambiso zvishoma maguta akasiyana siyana. Vanhu vari kutambudzika kunge vachienda kubasa nekudzoka kubasa nekuti mota dzinotakura veruzhinji ishoma, uye zvakare harisi basa remapurisa rekumbunyikidza vanhu kuti vaite zvavasingadi.
Asi chii chiri kuita kuti vanhu vaende kunokwira motokari dzisina kunyoreswa idzi vachisiya Mazupko akachengetedzeka?
Chiri kukonzera kuti veruzhinji vaende kunokwira motika dzisiri dzeZupko inyaya yekuda kubata nguva kusvika kumabasa, nekuti hakuna mabhazi anokwana anofamba nenguva kutakura veruzhinji kuti vanga vachibata nguva kumabasa. Ndosaka vanhu vari kuenda kunokwira motikari idzodzo kuti vange vachifambidzana nenguva vachinobata production hour yekubasa zvakavakoshera. Tikada kunyatsotarisa nyaya iri kunyanyonetsa inyaya yekuti mota zhinji dzekambani yeZupko hadzina kunyatsokwana dzichireva kuti hadzisi roadways. Vanhu vazhinji ndosaka vamwe vasingadi kudzikwira ishoma dziri roadways.
Saka matanho apa hamuchatora panyaya iyoyi?
Isu danho rachichatora sesangano nderekudzivisa vanhu kuti vasangokwirire pese pese muguta reHarare. Ngavatsvage pari nani pokuti vanga vachitakurirwa, sezvo zvatinoziva kuti mabhazi nemichovha yekambani yeZupko neshamwari dzayo haisi kuwanira vanhu vese kuti vange vachienda kumabasa nekudzoka kumba. Uye zvakare nyaya iyi tatoipirwa kumagweta edu kuti vanyanye kuiongorora nezvavo. Uyezve tiri kuti pane vanhu vese vari kushungurudzwa nemaitiro ari kuitwa aya ngavatibate panhamba dzinoti 0712 334 330 kana kuti panhamba dzinoti 0773239688 tinyatsoongorore kuti chii chiri kuitika. Kune vese vakapuwawo matiketi kana kuti vakafaindiswa vasina mari ngavatibate ipapo. Tiri kuti izviri kuitika izvi zvinoda kuti vapurisa vari kuda kuti vanhu vakonzerese ruzha pave neruvengo pakati pedu neivo, nekunzi tiri kuda kumukira hurumende ndozvikwazvimuende ikoko nekuti hapana mutemo wakadaro. Ngavagadzirise chaita kuti musoro utemi kwete kuda kufaindisa varombo vasina mari. Tinopokana nekuita kwakadaro.
Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kurudzo ichangobva mukuitwa neZimbabwe Council of Churches ZCC inoratidza kuti pane mukaha wakakura zvikuru pakati pevakaremara nevasina kuremara, izvo zvinoita kuti vakaremara vaomerwe neupenyu. Godwin Mangoja anotipa nyaya iyi.
Gwaro rakaparurwa neZCC nezuro rinonzi Disability Inclusion Survey Report uye rinoratidza kuti zvivakwa zvakawanda munyika izvo zvinosanganisira zvikoro, machechi nezvipatara hazvina midziyo kana zvinhu zvinoshandiswa nevakaremara. Gwaro iri rinotiwo vanoshanda munzvimbo idzi havakwanisi kutaura kana kushandisa mitauro inonzipa nevakaremara. Zvikamu makumi mashanu nezviviri zvevanhu vakabvunzurudzwa zvakati mabhazi nezvimwe zvifambiso zveveruzhinji hazvina zvinhu zvinoita kuti vakaremara vakwanise kuzvishandisa zvakareruka. Zvimwewo zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vakaremara vanorwisana zvakanyanya nemakanzuro avo kudarika zvavanoita nenhengo dzeparamende nemakurukota ehurumende. Makambani akazvimirira anonziwo haana kugadzirira kupinza basa vakaremara. Vamwe vakabatsira patsvakurudzo iyi zvakare vari nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari nhengo yesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo iyi yakabudisa kuti vanhu vakaremara vangapinde sei muvanhu kana kugara nevamwe pasina rusaruro.
Chikuru chatakawana ndechekuti vanhu vakaremara havana vimbo nevamwe vanhu vasiri mhuri dzavo kana nemamwe mainstitutions asiri mhuri dzavo. Mainstitutions akafanana nehurumende dzinguva namakereke chaiwo, nekuti vanofungidzira kuti makereke dzinguva haavabati zvakanaka, hurumende haivabati zvakanaka, asi mhuri dzavo ndokwavanotova nevimbo yakakura ye upenyu hwakareruka kuri kuti vari vanhu vakaremara.
Vakuchera vati zvavakawana patsvakurudzo yavo zvinofanira kubatsira hurumende nenyika pakuona kuti vanorarama neurema vawana raramo kwayo.
Vimbo yangu ndeyekuti mapoka iwawo, mapandiko iwawo achaona zvakakodzera kuti vaotarise tsvakurudzo iyi, vaone kuti ndepapi pavangavandudza maitiro avanoita zvinhu kuitira kuti vanhu vakaremara vange vachiwanawo raramo ine chiremerera.
Muzvare Joyce Matara avo vanoshanda nesangano reGyros Jiri vaudza Studio 7 kuti zvakabuda mutsvakurudzo iyi zvichabatsira pakupedza matambudziko anosangana nevanhu vakaremara.
Chinangwa chedu chekuti isusu dai mamwe mapato akazvimirira vasiriri vanoita nezveurema ngavakwanisewo kuti muzvirongwa zvavo zvavanenge vachiita kubva papulaning stage kusvika pakunoimplimenta nekwakuevaluata vange vachiinkludawo issues yedisability imomo muzvirongwa zvavo imomo. Even hurumende now that report like I said masikati paya kuti inofanira kunge ichishandiswa an advocacy tool, nokuti taane umbo hwekuti iyo hurumende chaiyo pachayo vange vachikwanisawo kurishandisa ripoti iroro pakuongorora even panyaya dzekupawo maresources kuti vanoalocatawo here maresources ari adequate munyaya dzehurema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori weZCC Reverend Kenneth Mutata sezvo vange vari mumisangano, asi ZCC inoti pamusoro peNational Disability Plan hurumende inofanira kuumba hwaro hwekuvandudza mabasa ekusimudzira vakaremara kuitira kuti vakwanise kuraramawo sevamwe vanhu mudzimba nekumabasa. Gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 mwedzi wapfuura kuti hurumende yakaparura gwara richashandiswa kuona kuti vakaremara vasimudzirwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tarisa zviri mumapepanau anhasi. Newsday, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanobvuma kuti Zimbabwe yasvika pakubatikana nezvikwereti zvekunyika yeChina, asi vachiti Zimbabwe icharamba ichitsvaga rubatsiro kubva kuChina nekuti pane kuzvidzana kwakanaka pakati penyika mbiri idzi. Vamunangagwa vakataura izvi apo vaitaridzwa basa riri kuitwa kugadzirisa nhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe muHarare, iyo irogadziriswa nemari inoita zana rine makumi mashanu nematatu emadhora ekuAmerica anobva kuChina. MuNewsday makare, kampani yeZesa Holdings inoti iri kutsvaka nekupinza basa zvakare avo vaimboshandira kambani iyi ichiti iri kuda kuti kambani iyi ishande zvakanaka. ZimLife.com rinoti bepanhau reZimbabwe Independence nesangano reTransparency International Zimbabwe vaenda kumatare edzimhosva kumanikidza hurumende kuti ibudise pachena zvakabvumiranwa pakati pehurumende nekambani yeLandela Investments pamusoro pekutengwa kwemabhazi. Landela Investments ikambani inonzi iri pasi pavakuda kwashe tagwirei avo vari kupomerwa mhosva zhinji dzeuori. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Manani mangwanani pastudio sezvenapo. Ndinoda kutsikurudzirawo vazhinji vese MDC Alliance andaitoregesa kuvhota tisege kuchiridzirwa nawo Monzora. Monzora haana zvaanotiita. Tinokurudzirawo madzimai ese nevasikana vechidiki kuti tibude neuwandu hwedu tiende koregesa kuvhota tisege kuti ndezvana baba chete vachamisa chete. Vamunangagwa chizururai, nguva yenyu yakakwana.
Mamukase pastudio 7 ini ndinoitawo Luxon Mafosa kumba ndibva kuchipinge ndiri kuchiubeke. Ndinopa kutenda nenyaya dzamunotipa. Ndoda kundotiwo kuna president wedu vachamisa kuti sei vasingambosvikiwo kuchipinge vanhu vavaziye. Vakambofambawo maruwa risaidi rekwedu iyo vanhu vanovaziya mavhoti vanowina vasangotambira kutaundi kwega. Ndatenda.
Mamukase pastudio 7 apo ndine zvimwe zvinoti kuonawo zvanoda kuti ndimbotaurawo. Ndinokonai kuti ZANUPF yavhara marai maofisi paregional general kuti vanhu vasakwanisa kutora mamasitupa mapasipoti nechi nechi. Ike zvino vanhu vari kupa mazitupa ndivanhu vavo vari kupa kuti vakwanise kurejista vagovavhotera. Majority yakavharirwa maofisi paregional general kuti vakwanisa kutora chimazitupa nemapasipoti. Vanhu vakwanisa kuregista kuti iyo ive nevanhu vayo vanenge vachivamba mazingi vamamamasipupa vagozoivhotera. Ndosoni yapinda nezanupf nyuwani.
Hello pastudio 7 muri sei? Hai, ndinotosetsawa zvangu nemutauriri weMDC yaNgonzora ana Lloyd Damba kutobuda tsinga achitaura kuti kwai makanzuro takamadzinga muzinda takatora. Uri kugwira zvokutora muzinde here weka kuti uri kugwira zvokuti vana veZimbabwe vasununguke kubva kuZanu kutobuda tsinga kuita sokuti wasvikigwa neshavi reZanu. Uzive zvaunoita iwe Lloyd Damba naNgonzora wako iyeyo.
Pastudio 7 napo muri sei? Kumuchetana na kumutanuka wande namukuma blessing navamwe vose. Aiwa, kuna kumufaira hatina. Monzora ada kuti jairira chaizvo. Akapedza kurikora maMP makansera zvese zvaari kuita izvo. Nasi unotanga kutaura kuti ari kuda zita kuti MDC Alliance angasatambe neswana yeZimbabwe. Tikagumbuka zvekutika handidi hangu kutaura zvemazwi akanyanya kushata kana takawanda. But ngasati jairire kusvika pakudaro.
Mangwanani akanaka pastudio apo ana mukoma tanonoka wande vana mukoma blessing Zulu. Aiwa, ndoda kungotaura ngu zvishoma pana vamonzora. Kana mamuchigona kuisavo shoko rekuna vamonzora vavudzei kuti vamonzora ngavarege kutambisira nguva. Vamonzora hativadi tisvana veZimbabwe tati vamonzora hativadi. Tikaisa vamonzora navamunangagwa tingadoda vamunangabva vanamonzora. Havasada kushungurudza isu vana veZimbabwe tichitambura kudai tokukwira chinzani pamberi pedu toisa vamonzora. Vanotambisa nguva vakupe vanani kupe wacho vanani vamonzora zvavari kuita vari kutambisa nguva yavo ngavarege kutambisa nguva yavo vamonzora. Ngavaende vaende kumasuo vana matemwari uchavakomborera kudatenda pasuo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. isu atina kwataka rere kera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Muchiti uzazwa munofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kusvika pari zvino, vanhu vanopfuura makumi mana nevashanu 45 vakafa kumaodzanyimba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica kana kuti Northeast mukuvhuvhuta kwedutu mupengo Aida iro rakavhuvhuta kubva kuchamhembe kweAmerica riine ukasha hwemhepo nemvura. Dutu mupengo Aida riri kuvhuvhuta mumatunhu, mumaguta nemunzvimbo dzakawanda mumatunhu eNew York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey nemamwe. Nezuro, gavhina vedunhu reNew Jersey vaPhil Murphy vakazivisa kuti vanhu vanoita makumi maviri nevatatu vakafa mudutu mupengo iri, kusanganisa mupurisa akakokorwa nemvura achiedza kubatsira vanhu. Dunhu rePennsylvania nderimwe rematunhu aya riri mudambudziko iri uye rakarasikirwa neupenyu hwevanhu. Tabata chizvarwa cheZimbabwe vachigara muguta rePhiladelphia muPennsylvania makare vaNick Mada tikavabvunza kuti kwavari kwakamira sei.
Mukoma wande, tinotenda Mwari kuti pari zvino nepatiri kwadzikama zvakanyanya. Pane zvatainzwa nekuona nezuro manheru kwainge kuchityisa nemvura yacho kuwanda kwacho. Uye ndofunga chakatiponesa mhepo yakaita shoma, dai yakati wandei. Nezvatazonzwa nenzvimbo dzakatipoteredza dzakapindana nedambudziko guru rekunyudzwa kwemotikari nekuzara kwemvura mumabasements, dai takapinda patsekwende yakakura kupfuura zvatiri kuona nekunzwa izvozvo.
Pane zvamakanga mamboudzwawo here nevatungamiri vedunhu renyu kuti muchenjerere?
Hongu, takawana mamessages akawanda chaizvo kunyanya pamafoni system yedu sekuziva kwamunoita muno muAmerica. Mafoni anobva atanga kutumira mamessages anotaura kuti kana pane zvinhu zvihombe zvakada zvinoitika anenge achingoringa. Saka takataurwa kuti kuchauya dutu mupengo asi vanhu vakawanda vanga vasingazvitarisiri kuti kuchaita zvinhu zvakaita sezvatakazoona nekunzwa zvese. Saka takapiwa yambiro yakakura chaizvo kuti kuchange kusina kumira zvakanaka.
So kuziva kwenyu, pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvamamboti manzwa zvakapinda mudambudziko pamusoro pedutu mupengo iri?
Sezvo ndiri imwe nhengo yezvizvarwa zveZimbabwe munharaunda medu, ndoda kukuvimbisai kuti dai zvanga zviripo dai ndava kutokutaurirai kuti pane zviripo, asi ndinovimba kuti hapana. Kuburikidza nemuma community groups edu vakwanisa kunge vachipindana netsekwende dzapindana nevamwe idzo dzidzi. Saka ipapo tinenge tayambudzwa.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vanogara muguta rePhiladelphia muPennsylvania vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe 11 vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika maRTGS 41,235 pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Sangano rePassenger Association of Zimbabwe rinoshora kusungwa pamwe nokubhadharisa vanhu vanenge vawanikwa vachifamba nemichovha nemabhazi zvisiri pasi pezupko. MuAmerica, vanhu vanopfuura makumi mana nevashanu vanofa mudutu mupengo Aida kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zakare manyeru anasi apo tichukupa zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti